Cyrus Ramaphosa tinyangoti vakanda pfumo vakapuratira zvirango zviripo ichokwadi asi hazvina kuitirwa munhu wese zvirango zvakaitirwa vanhu veZANU-PF vatungamiri veZANU-PF vanodzvinyirira vana veZimbabwe neutongi husiri majekerere ndochokutanga chepiri dambudziko harisi muzvirango dambudziko nderinokonzera zvirango kudzvinyirirwa kwavanhu sarudzo dziri pajekerere uyezve necorruption kutadza kutonga kuri kuzanupf ndokuti kuti vana veZimbabwe vakawanda gurufusi riende kusouth africa saka vatadza kuona
saka munoti vaitaure nyaya iyi vachitaura nani nokuti tinoona kuti vananga kunhongonya yezvirango kwacho
aka nhongonya yezvirango kamajonga haisiko kuamerica nanga nyaya iri kuZANU-PF ivo vanoziva kuti ZANU-PF muvakidzani ende uye utongi hwacho nekutadza kugadziridza upfumi hwomuno kuri kukonzera kuti vana veZimbabwe vaende kusouth africa saka nanga nyaya yacho ndi Emmerson Mnangagwa neZANU haisi America kana Britain
tinoona kuti South Africa munguva zhinji vanenge vachitomira nehurumende yeZimbabwe mungaona here vaRamaphosa vachizoita zvamuri kutaura izvozvo kuti vataurira Zimbabwe kuti ndo iri kukonzera matambudziko iwayo
vachaguma vakutotaura chokwadi nekuti mapoka mazhinji anopikisa South Africa vana DA nana EFF vanogara vachitaura chokwadi kuti dambudziko riri kuZANU-PF uyezve ndinofunga initi kune dzimwe nhengo dzeANC nguva dzese dzakuita sarudzo dzenga sarudzo ichibuda ine kupikisa vanenge vachitotaura kuti aiwa vanhu vari kutadza kugadziridza nyaya iZANU-PF saka handifungi kuti Ramaphosa achakwanisa kuti ngatichitaura nyaya yacho nemazvo asi zviri nani kuti anyarare pane kuti ataure chinhu chinenge manyepo chinotozikama nemunhu wese kuti hachisi chokwadi
asi tingati tichitarisawo divi reamerica tingaona iine matanho aingatora here zvichitevera chichemo chaiswa navaRamaphosa ichi chekuti dunhu rese raakanganiswa nezviri kuitika muZimbabwe
chokwadi ndechekuti America inotarisa zvido zvevana veZimbabwe nokuti vana veZimbabwe ndivo vari kuchema chema neutongi hwoudzvanyiriri hweZANU-PF saka hazvinei nekuti rijini iri kuti chii